Vapana vema gitare, kava nongo ziva kungo puwa junu mara, kupiwa moto, piwa dzimari. Dara nipo mari rent, dara nipo mari akati zvakaoma. Kufungo timari ino nongo. Dara nisendero mari pasenti titu, nisendero mari pasenti titu. Mara inongo.
Vana nemara vapuritse. Dizwa zvandai tombo gai.
Kuti mdara send it to me.
Imi, ava puritse. Unzai ni nagash try.
Send it to me.
Nagash try. Nagash try. Nagash shy.
Put him down. Nagash shy.
Nagash try. Nagash try. Nagash shy.
Nagash shy.
Send it to me.
Nakambo endera boss chinimbi. Machita kunge ureda iwe vane heavy simbi. Nikati mdara ndibatsire ondiri muimbi. Zvikanza ndizi mdara mani mpana ndina imbi. Mara ndipe, tora doro sipe. Daenda pa munhu wese anondikumbira ndichitoro jakufiyo sadipe.